Killer AJ.
Ndera chipambi chopa moyo wangu Ndera chisaka choku trust Papo ndopa ndakarasika Ndopa ndakafarisa Ndakadomoka up my moves Ndakadipa vunza boys repa duzi Boy, sungundesa pina ni moyo Wavu ndopa ndakarasika Bosi ndona chieza ndika kutarisa Rimaranga rikure Everything was clear, I know Zia was just Varis. Mudichi was in the garris. Why didn't this year forge and Dagasi? Why didn't this year door and Dagasi? And Rambi's a foot, Lingani Mafi. I always follow rules. Now, yes, I eat history. My first days, Wangori sweet. Now, I go phone here, I can do with that shit. So, I'm definitely going to this was this. Ndera chipambi chopa moyo wangu Ndera chisaka choku trust Papo ndopa ndakarasika Ndopa ndakafarisa Ndakadomoka up my moves Ndakadipa vunza boys repa duzi Boy, sungundesa pina ni moyo Papo ndopa ndakarasika I blame myself, ndindakaita naro Ndindakaita naro, pane zvinhu zvisingadi naro Ndaka manyisa nguwa Panakurumidza kunyura Kuzvitengera coffee Kuzvicherera ndega nguwa